If you have issues with Zach, talk to Zach. But don't include Zach. Maybe
no, we have suspicions. There's nothing wrong with that.
Yeah, but we don't debate Nanga issues here.
You can accuse me. I can raise
you. You can't accuse my party without substantiation. This is not a forum for you to yell accusations against
Mr. Mangwana, with all duty.
You can't have that freedom.
Mr. Mangwana, with all duty.
No. Say your issue, but don't accuse them.
I'm not going to accuse you.
Musangano we multi-party liaison committee wataza kuendera mberi. Mushure mukunge mamapato arikupinda musarudzo. Atanga kutsoropodza ZANU PF nekuipomera mhosva yekupindira mumashandiro eZEC. Mushure mekupopotedzana uku, mutevedzeri wemutauri weZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana nevamwe vavo vabva vabuda mumusangano uyu vachiti vange vari kutamisirwa nguva nevanhu vari kutya kukundwa musarudzo. Bopoto iriramuka mushure mukunge vange vachitungamira musangano uyu. Komishina Guvani Moyo vaudza mapato apinda mumusangano wanhasi kuti ongororo yebepa rekuvhotesa yavakaita yakaratidza kuti kana munhu achinge avhota, X yake haifambi kuenda pachinzvimbo cheZANU PF sezvange zvichitaurwa nemamwe mapato.
So segweta ndangoona kuti takutambisa nguva, ndoda kuti mai yangu nokambeina pati yangu iwine, nokuti Zeki yato pachitongo chake. So takungoita panapa takutambanana tichingoti wazodai hachabetseri, nokuti Zeki yatakapanyaya yakanoizeya yati pachitongo chayo. Nyangwe tikaswera zuva rese ichitaura neZeki hapana chava chachinja, nokuti ava uya havatumwa vari 3 kine ma commissioners 9. Saka vamwe vese havapo havangoudzi, indai munovaudza zvakati. Saka ukapopota zuva rikavira hapachina chachinji.
Vamangwana vati vazhinji vari kupopota havanzwisisi mashandiro eZEC, uye vatiwo vari kupopota vacho vari kutadza kuburitsa umbowo hwezvavari kutaura.
Ndakambovabvunza kuti n'anga dzamakanotsvaka magodobori angaprova izvozvo dziri kupi, mutiratidze, nokuti isu samagweta tinodila neinonzi facts and evidence. Izvi zviri kutaurwa kuti X inofamba handina kumbozviona, asi vakanzwisa kare neZeki tiratidzei X yacho ichifamba. VeZeki vanoti vakaenda kunana mazvikokota eScience akavaratidza kuti X haifambi. Zvino tingaswera zuva rese maelections akusvika chilabu chokunokambeina tichinetsana neZeki nenyaya dzatadza kuonekwawo nen'anga namascientists.
Asi sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vati Zeki inoita basa yakarerekera kubato riri kutonga reZANU PF, uye kunyange matano ayatora nhasi anotsigira bato reZANU PF. Vakomichi vatiwo maitiro eZeki ndiwo ari kupa kuti vanhu vakawanda vasafari nemafambisirwo aitwa musangano wanhasi.
Chokutanga ndechekuti ballot paper havadi kuti vamapolitical parties ari teste agogutsikana kuti shuwa harina zvarinoita. Kechipiri, havadi zvakare kuti ballot paper riri rinoakambaniwa kubva kuno kufidelity chichienda kumapoints. As we speak now, ballot paper rasvika ratosvika kumapoints kunana gokurato vako kuna kosera vako, and havadi zvakare kuti vanhu vaanenge agiri vapuwe mukana wokuri testa even ikoko pariri ikoko, havasi kuda. Saka zvose izvi hazvina kufadza isu mapolitical parties amwe ose tanga tiripo. Chavangoita sekubvuma ndechekuti position ballot booth yaichachinji zvavanga vataura yakiita zvayanga yaichiitwa makore ose apfuura.
Vakomichi vati zvisinei nezvaitika, MDC Alliance iri kutora matanho ose ainokwanisa kudzivirira chitsotsi chese chingave chiri kurongwa neZEC.
Hakuna polling station iko zvino muZimbabwe out of those 10,998 pasina vanhu veMDC Alliance vachange vachiita basa iroro. As we speak now, kune vanhu vari kutogadzirira, vari kutrainwa so that they get to know what to check musi wekuvhota, kuvadzidzisa vanhu vachiita sei zvikutoitika izvi. As we speak now, saka hakuna munyika yeZimbabwe kwatisina polling agent rikagamirira MDC Alliance.
Zvichakadai vamwe vari kukwikwidza musarudzo retake, zvichakadai vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaDivine Mahambi Hove veBattle National Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vabva vazivisa kuti vabuda musarudzo vachitsutsumwa pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa basa neZEC. Musangano wanhasi wapindwa nevari kuongorora sarudzo vemuno nekunze kwenyika. Zimbabwe iri kuita sarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuro nemusi wemuvhuro unouya. Vakawanda vakatarisira zvichabuda pana vachamisa veMDC Alliance nava Emerson Munangagwa mutungamiriri weZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.